chokwadi nyika yedu yeZimbabwe isu tichitarisawo muHarare Metropolitan Province Harare Residents Trust tiri kusangana nenhengo dzedu matiri kufamba mumacommunities. Vamwe vaiwe vachikwanisa kubikawo vachidya kanokwana katatu pazuva, asi iko zvino nharaunda zhinji dzatiri kutenderera tiri kusangana nevanhu vachitiudza kuti vakubatanidza kudya kwemangwanani nekwemasikati, vodya nechepakati nepakati kuitira kuti vasazotsvage chikafu masikati acho, vozodya mumanheru kuitira kuti vafumewo vachiri nani. Saka idambudziko ratiri kusangana naro.
Mungati izvi zviri kukonzerwa nei?
Izvi zviri kuitika nenyaya yekuti kubvira pakatanga lockdown Zimbabwe kupera kwaMarch gore rapera kusvikira mazuva mashoma adarika, vanhu vanga vasingakwanisi kufamba vachienda kumisha kwavo kwavanosiyiwa nawo kana mabhaketi emabere apa mota dzisingafambi. Izvi zvinoreva kuti mukati mevanhu vazhinji kadhipendenzi kaiwepo keukama pakati pevemumaruwa nevanogara mumadhorobha kakabva kadambuka. Apa vari mumaguta wacho vazhinji wacho vanorarama nekutengesa mumisika, vanorarama nehwapo kwavo. Apa mutemo yelockdown yakanga ichikunza pachena kuti vanhu vazhinji wacho vari muinformal sector havachina dzimwe nzira dzekuti vanyatsokwanisa kuita nadzo mari, zvireva kuti tikatarisa mari yavakanga vakambosefa iya yakashanda kusvikira ipere. Uku kuhurumende hakuna rutsigiro rwakaenda kune vanhu iwavo, zvoreva kuti vanenge vaakutonyanya kutambudzika. Apa kumamisha kwavanobva kune vanhu vaitibhendawo navo, asi kumadhorobha vaitarisira kuti vanotambirawo tuzvikafu tunenge tuchibva kumusha hakuna. Saka World Food Programme report ikunyatsa kubitsa dambudziko ratekeshera mukati mewanhu. Maybe pamazuva anoteverapo vanhu vanenge vakuzokohwa, ndo panogona kureruka mutoro wacho. Asi pari zvino vanhu vazhinji vachine dambudziko guru rekushekwa kwemari, rekudhurirwa nezvinhu muzvitoro, nekuti panguva yeCovid iyoyi mumashops muzhinji mitero yezvinhu yakakwidzwa. Zvinhu zvichinge zvichinzi zviri kuwanikwa mumashops, vazhinji vagare havasi kukwanisa kuzvitenga. Iri ndiro dambudziko rabata vari mumadhorobha.